Hama za wa Mugabe zinusanga nisira mure kwa Mugabe kwa jenami pa mwenye kwa matibiri zinote amai Mugabe muna asinga tiurike sezora inipa muromo pasinga margunye nunzi. Hama izi zinote nekudaso kusare mekeza wa kuruwe mumuri vainge vasa fabizane ni murora wavo uya isa enda kumusha kwa zimba nekuta apana anumufarira. Vabene matibiri vanote amai Mugabe muna anuta urasusina maturo nguva zakawanda. Vamati biri vanoti amai Grace Mugabe vainge vakasiyana zvikuru nemudzimai wava Mugabe wekutanga Mushakabvu amai Sali Mugabe uyo vanoti ainge akanyarara uye aine rudo nevanhu vose.
Vangu vanga vari vari zvinjira zvino mari munhu akazvingo zvinyara tasangane nechido kuvanhu haango chimwe kunherera chimberi nevanhu vaiitiso.
Imwe hama yava Mugabe yechidiki vaClemens Matibiri vanoti amai Mugabe vane nharo uye vanopikisana nevakuru mumhuri izvo zvakaita kuti vasagamuchirike kumusha kwazvimba.
Marelations avo nevanhuchallenje asi chine mungusa kusarespekta kuti vanhu ndofanekuzoiteresira kumashona pashona vanoitavanoreleaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Joyce Chinyanyi vanoti vanoziva mudzimai wavamugabe wekutanga amai Sali mugabe zvakanyanya vachiti hunhu hwaamai Sali hwaiyemurwa zvakanyanya nevemumhuri pamwe nemunyika yose.
Ndakararama upenyu hwese kuti ndakaona Sali ndikauti kwatiri vaiva amai urunzi umai chavo chavo atirazi kuti munhu anga akachena munhu wekanepaarikunasa pano nepapo asi vaivaiita saamai.
Asi vamunyanyi vanoti amai Grace Mugabe vaizivikanwa nekutuka kunyange zvinonyadzisira pavanhu nekudzikisira vanhu vakuru. Vamunyanyi vanoti amai Grace munhu aida kutonga tonga pese pavanenge vari izvo zvazokonzera kusawirirana mubato rezanu PF.
Kusiyana kwauyuyu mukadzi anga apo akakonzeresa zvakawanda zvino kuti vaituka anoti tinodzidzisa vana kusatuka. Ndakanga ndaona mai vari vanotaura mashoko anonyadzisa kusira vanhu vataita kuzoona vanga vachivaka ndichipedza mai tokuda kudzidzisa mashoko mabasa vanga kubata ichitunga zvisamutona vaibaibai vanga kupusha vanzirananya wangu kana pauchi anoona mashitongo nyaya yekuvaidzira kuti ivo zvanova zvipamatishinzi.
Mumwe mugaro wekwazvimba asina kuda kudomwa nezita anoti amai Grace Mugabe vanoita senzenza nenyaya yekutukirira vanhu vose vavasingawirirani navo.
Amai Sali havana kubvira vatuka munhu asi mai Mugabe vachiezvinezvi vari kutukirira vachiita zvii kunge munhu zvinenge pfanzi like saka zvinhu zvekuti zvakatodzokera nyika mumasekono.
Vamwe vanoti zvakaita amai Grace Mugabe zvekudyara mhodzi yekusawirirana mubato rezanu PF zvakazonakirawo nyika nekuti ndizvo zvakazoita kuti paite kudzingana mubato rezanu PF izvo zvazokonzera kuti mauto atore masimba munyika chiitiko chakafadza ruzhinji rwevanhu. Ongororo yakaitwa nestudio 7 inoratidza kuti vanhu vakawanda mubato rezanu PF pamwe nemunyika vakabatanidzwa nechishuo chekumisa amai Grace Mugabe kuti vasatore chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika icho vanga voda kutora pamusangano mukuru webato rezanu PF mwedzi unouya. Amai Grace Mugabe vanga vopiwa mazita emadunhurirwa akawanda anosanganisira mazita akaita samarunjata rinoreva mudzimai anotaurisa uye anokonzeresa kusawirirana kwevanhu mumusha. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndini Ata Chigoriwa.